Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishitsi hey no misoro yena udzedudza nasi muvhuro chikunguru 9/2018. ZEC inowedzera nzvimbo dzichavhoterwa uye inoramba mashoko ekuti yakapa ZANU-PF manhamba evanhu ayo ari kushandiswa nebato iri kufonera vanhu richitsvaga kuvhoterwa. Vechidiki veMDC Alliance nenhengo iri kuvamirira pasarudzo yeparamende mudunhu remasvingo Aben vovimbisa kudzora chigaro change chambotorwa nezanu-PF muna 2013 icho chaigara chichitorwa neMDC kubva zvayakatanga kukwikwidza sarudzo mugore ra2000. Apo vakawanda vari kuisa maziso avo pagwaro revavhoti kana kuti voters roll. Vamwe vari kuchema-chemawo kuti ZEC haisi kujekesa mafambisirwo emavhoti evari kunze kwenyika kana kuti postal voting. Hapana shanduko iri pamamiriro eCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera kutanga kwemitambo mushure mekumbozorora kwemasvondo maviri. Sangano revarairidzi vekumaruwa Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinonyorera ZEC tsamba richida tsananguro pamusoro pekuti varairidzi vachange vachibatsira musarudzo vachavhotera kupi. Sangano iri riri kuda varairidzi ava vabvumidzwe kuvhota vari munzvimbo dzavanenge vachishandira. Muchikamu chedu cheutano nhasi tiri kutarisa nezvechando chiri kurova munyika yose icho chinonzi chakwidza hamba mumuti. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa mashoko ekuti ZEC ichawedzera nzvimbo dzekuvhotera pamwewo nenyaya yevachavhota vari kunze kwenyika kana kuti postal voting. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.